Patisha dzokera kwa mtoko, ndinongoda kuti wechidiki wadzidziswe kuti wazive kuti wane chekuita munyaya dzebudiriro munharaunda dzavo. Wechidiki wawe wanounganidzwawo wachidzidziswa kuti wawe wanoziva kuti budiriro inoshandirwa sei.
Tinoona kuti muno muAmerica makaenda kunharaunda dzakasiyana siyana. Zvii zvamakadzidza zvamungati imi muchanopakurira rekwa mutoko?
Ndakadzidza kuti wechidiki wekuno kuAmerica wane zvishandwa zvavari kuita munzvimbo dzavo. Wane zvakawanda zvavari kuita zvinoita kuti nzvimbo dzavo dziri nzvimbo dzinobudirira. Kungave munyaya dzeenvironment, mungave muri munyaya mezvekutongwa kwezvicherwa yatinoti muchirungu kana kuti natural resources governance, inzwi rewechidiki rawe inzwi riri kunzwisiswawo munyaya idzi.
Tinoonazve mataura imi kuti pane vamwe vamuchazoda kushanda navo madzokera kuZimbabwe. Ndevapi ava tichinyanyotarisa mapazi ehurumende?
Tichanyanya kuda kushanda neyatinoti wawo vamiririri wehurumende, vamiririri wenzvimbo muparliament, hatingati mamembers of parliament. Toshanda futi nebazi rinoona nezvezvicherwa reministry of mines and mineral development. Toda kushanda zvakare neministry of local government kuburikidza nemacouncillors edu munharaunda medu.
Mungati imi nhuna dzenyu ndedzipi mamutoko dzamuchada kuona dzichigadziriswa sevechidiki pamuchadzokera?
Kubva tichikura mamutoko tinongoona zvicherwa yatinoti iyo black granite ichibuda mamutoko, asi hatisati tanatsokuona budiriro yauyawo munharaunda medu nekuburikidza nezvicherwa izvi. Saka nhuna dzedu ndedzekuti tinodawo kuti zvicherwa izvi vanhu vemunharaunda medu vave vanobhenefita, vave vanowanawo chouviri kubva mumatombo aya. Nzvimbo yedu inge iri inobudirira. Tinoona nzira dzemamutoko dzakashata, zvikoro zvemamutoko hazvina kunatsokunaka mushe, zvipatara nemakliniki hazvina kumira mushe. Saka ndidzo nhuna dzedu dzekuti tiri kudawo kuti vanochera matombo aya dai vari wano vanobatsirawo kuti nzvimbo yedu ive iri inobudirira.